yakonzerwa kwa nekuti anga pane mu African American mukombana anga nemakore 19 akanga ari mulist manga munewo musikana murungwa nemakore 17 saka hanzi yakunosiya kwa lift yacho kwayaienda wanhuwanga ari kudziva wakanzwa musikana uyo achishamba dzachaisa dzichemba zvino masoko acho ndokusvika kune vamwe varungu vangu varipo ndokubva vamhanya kuvabata mukomana uyu vakaforowa ndokuva mendesa kumapurisa ndokubva aiswa mujeri musi wekutongwa kwake vamwe vanhu maafrican americans vanhu vechitema vakaungana kunze kwecourt ngekuti mazuva iwayo vanhu vaitema vaiurayiwa chaizvo nevarungu kunyanya bato rinonzi KKK ndokumuka mhirizhonga kwakauya varungu vakawanda kuzodzinga vanhu vatema vakanga vauya kucourt ikoko zvino vanhu ava ndokutiza vachienda kunzvimbo kwavo kwavanogara varungu vachigotera vasvika ikoko varungu ava ndokutangisa kupaza mabhizinesi evanhu vatema maafrican americans
chii chakaitika mumazuva maviri aya
kwakaurayiwa vanhu vazhinji vatema zvinonzi vanosvika kuma 300 mazana matatu
sei zvange zvisingataurwi nezvazvo kwemakore mazhinji aya ese
vakuru vakuru wevarungu weguta iroro vakaiwiga kuti isazosvika kunzvimbo dzakawanda saka yakagara yakatsikwa kwemakore esaya wana vatema vakazovaka mabhizinesi avo zvekare vasina rubatsirwo asi havana kuitaura nyaya yacho kutya kwebato rinonzi KKK ngekuti vakanga vachitsidzirwa chaizvo kuti mukazvitaura bedzi tinodzoka tokuurayai zvekare zvakaramba zvakanyarara kusvika gore ra1995 pakapaswa mahofisi ehurumende nemurungu uuganda ainzi Timothy McVeigh kuchigofa vanhu mazana mairi zvino nyaya iyi yakaitika 1995 yakataurwa chaizvo zvisinzi nyaya yakashata zvino vamwe vanhu vanodzidza nezvehistory vakati muri kutaura nenyaya ya1995 ko nyaya ya1921 ingaisi kutaurwawo zvekare zvino guta rekutausa ndopa rakazotangisa kufeyafeya kuita investigation kuita committee inoona kuti chii chaizvo chakaitika nyaya yakanesa pandeyekuti vanhu vekomitii iyo wangova kuti kana kwakaurayiwa vanhu mazana matatu komakuwa acho ari kupi ndopo vakatarisa kutsvaga nyaya yacho yangoramba ichingoisingaitwe zvekuchimbidza zviya yanga isingaitwe seiri agent saka kwakutozosvika iwo mwedzi yapfurai ndopazotangisa zvino nyaya yekuti ite agent saka zviri pano zvino ndezvekuti vanhu wechitema maafrican americans vari kutiwo kunofanira kuripwa kune zvakaitwa izvozvo.